A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 22nd, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the three-day conference of the Coordination Committee for the Development and Promotion of African Handicrafts, CODEPA, which kicked off in Bulawayo yesterday and has been attended by a number of women who are themselves involved in handicrafts. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And the Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. For women out there, as you know, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Always in a lobo mama linga kosho. On the internet, you can also find us at www.voazimbabwe.com, lobago www.voashona.com, lobanjalo www.voandebele.com.
And don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, as we are now live streaming and you can join in the conversation right away. So please, if you haven't liked us yet, please go to our pages and press where it says like.
Tino vimba kuti vachataurawo kuti vasimudzirewo mapolicies ekuti mabasa emaoko emahandicrafts asimudzirwe.
Kuona kwangu kwandaita ndekuti uri kutibatsira pakuti tinowandudza mabasa edu maitira tanga tichiita uye tinopanana njere kana tiri pano. Saka isu tiri kutokumbira kuti tapiwa ruzivo rwakakwana nehurumende kuti tiwane mari idzodzi tisimuke kubva patiri.
It is important to note that although the sector faces these challenges,
zvakakosha kunzwisisa kuti kunyange hazvo vanoita mabasa ezvigadzirwa zvemaoko vakatarisana nezvemingamupinyu zvakawanda, mabasa aya anokwanisa kubatsira kusimudzira upfumi hwenyika zvakanyanya.
Kuno zvinhu zvakaoma, tisu macross border acho izvozvi tinonzwa nokutenga tichinotengesa mari dzacho hakuna. Zvinhu zvakaoma izvozvi tiri kuzama kuti tibatsiranewo nababa uko neukoko, asi zvinhu zvacho hapana kana chiri kubuda kana tirikutoshaya rimwe zano chairo chairo kuti tiite kuti tirarame. Izvi bhondi racho rakapinda iro riri ratotidzosera kumashure zvekuti apa harisi kuwanikwa. Tuti tikaenda kumabhengi kwacho kana kunotsvaga zvimasendiwo kana kuti utengerwewo, unowana zvimakoini zvima25 cents. Ndozvatiri kurarama nazvo apa, nzara apa, zvinhu zvese zviri dhawuni, tatoona moto izvozvo kuno. Saka tiri kubhindura dai zvanga zvabvira shuwa tagona kubatsirika naMwari. Hameno tingawana nzira dzipi dzokubatsirwa nadzo. Tatambura, tatambura, vane veZimbabwe tatambura nehurumende iripo.
Kamalami Judith Ncube. Mina ngisebenzela iCity of Bulawayo under Bulawayo Home Industries. Lami ngingomunye onxusiweyo ngaphansi kwehlelo lwama-SMEs. Imizamo yokuhlanganyela kuyikuthi kudingakala ukuthi kuqiniswe imisebenzi yezandla, sibe able to recognize imisebenzi yezandla njenge-industry epheleleyo. Sifunde njalo siqakathekise ukusebenzelana ndawonye ukuze sikwanise ukuthuthukisa i-industry yethu. Lokuthi thina sodwa kude sibumbe i-association ezaba lendlela zokube i-coordinate ama-activities ethu ukuze senelise ukuthengisa mhlawumbe phakathi kwelizwe, regional or international. Yiyo inhloso ekhona. Siqakathekisa njalo sizigqaja kangaka ngamasiko ethu traditional ways of doing things. Iculture yetu ibikuphethe njani namhla sifuna ukuthi sikukhangele njani okwe handwork yonke nje ukuze abantu bephile kungabi into nje yokugwejisa. Sihlanganiswe inhlanganiso yeCODEPA iyo esihlanganisileyo ukuze senelise ukubandawonye. Zinhlanganiso inhlanganiso ebunjwe ngamazwe athiyeneyo iSouthern Africa included. The theme of the conference, the national, sub-regional and the continental policies of development and promotion of handcrafts in CODEPA, member states, 2010 to 2015, appraisal and perspectives. We are saying today it is the time for us as Africans to stand up and be counted. The talents, the gifts, the skills we have, let us expose them. All what is being done by the Africans in terms of our handcrafts, they are unique. So unique in the sense that we can be able to make it. We can be able to market our products internationally. We therefore need to come together as Africans, share our experiences, look into the challenges jointly as Africans so that we are able to do it. We have got close to 26 countries. You have got people as far as Egypt. We have got people from South Africa, Zambia, Congo, Brazzaville, you name them. Close to 26 countries are represented. Yes, let me say yes. There are some crafters with unique products. I have seen them sitting down with people from outside Zimbabwe doing some businesses, and there are some people from outside Zimbabwe who are actually willing to engage some Zimbabweans to go and train some people from different countries. To me, that's a business, though we need to look into it on how best we can handle it.
We heard there from some of the participants, women who are actually at the CODEPA conference in Bulawayo. As you know, tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the three-day conference on the Coordination Committee for the Development and Promotion of African Handicrafts, called CODEPA, which kicked off in Bulawayo yesterday, PJ.
And at the same time, Marv, it's actually, it's not only a conference, but it's also an expo where these women are actually showcasing their handcrafts. The conference, the ninth of its kind, brings together the top government officials, including ministers from all over the continent, as well as technocrats and craftspeople, to discuss the development and promotion of handcrafts. Some delegates, including local crafts, people say such a meeting is beneficial as it helps to enhance their craft by highlighting its importance to the economy as well as marketing their products. What are your views on the issue? Lamhlanje kuhlelo lwethu siyalemukela ngentambama ya lamhlanje kungolesine kunjenje kuhlelo lwethu asihluzeni bomama. Lizweke lapho ekusunguleni kohlelo lwethu omama abethi abayehlukeneyo ababukisa abakulungisayo ngezandla, abakumsebenzi yezandla, abakumabhizimusi amancane laphakathi laphakathi. Basemhlanganweni sikhuluma kanje ngakobulawayo, umhlangano oqoqwe inhlanganiso ebizwa ngokuthi the Coordination Committee for the Development and Promotion of African Handicraft, CODEPA, uqalise izolo uyaphela kusasa. Kodwa ke ngasikhathi sinye kulomhlangano nalo wona ke ubuvela uqoqwe ungowabaphathi ntambo ababona ngezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi lapho ke iZimbabwe emelwe khona ngunkosikazi Stembiso Nyoni. Sibeke samnxusa ke kulolu hlelo lamhlanje silethemba lokuthi sizamthola achasichasisele kabanzi ngalomhlangano uthena uphathekile emhlanganweni nalo kodwa ke ubethe simthinte ngocingo ngezikhathi zawo 8 lokho esizama ukuthi simthinte ecingweni kungasenani ke ngasikhathi sinye kulomhlangano nalo wabaphathi ntambo kulombukiso njalo wabesifazane bona labo abalungisa izinto abalungisa impahla yabo ngezandla okungaba yikweloka amadoyili okungaba yikubaza okungaba yikudweba imifanekiso okungaba yikulukeluka amabhasikiti lokunye ingcebethu lokunye okunjalo njalo bazama ke lapha kuphana amacebo ukuthi bathole imkambo libe libhizimusi elikhulu ngempela elizalethela abesifazana laba insuzo ngoba abanye babo kuthiwa balungisa izinto ezinhle okwamagama ukuthi vele kulomunye umphathi ntambo wase South Africa ocine ethenga umfanekiso iArtcraft wathi yena angaphindela ekhaya uzothanda ukuthenga okuningi kabanzi. Yikho ke esikhuluma ngakho lamhlanje ukuzithuthukisa kwabesifazane kwezamabhizimusi. Kwibhizimusi yona le kade vele ithola ibonakala ngathi wavele ibhizimusi encane kodwa ke ilakho ukuthi ikhule ngoba amadoyili wona lawo akhe izindlu eziningi eZimbabwe mavelasi uyakwazi lawo
hayi wayiroida mapiche nasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa mabasa ari kubatwa nemadzimai emaoko panguvapo pane musangano mukuru kubulawayo uri kukokerwa iwo nesangano Coordination Committee for the Development and Promotion of African Handicrafts Kodepa. Chiri kunyanyo dadisa apa piche ndeche kuti madzimai ndiwo akawanda kumusangano uyu. Uye zvevari kuratidza ivo zviratidzwa zvavo zvavari kuveza, zvavari kukrosha sekutaura kwavaita. Vamwe vari kutogadzira ndaona vamwe vanga vari kuti vari kugadzira mamedzi here kubva kune donje rinobva muwai handizive zvimwe zvakadaro daro izvozvo. Uye zveenda ita rombo rakanaka piche kuti ndakwanisa kutaura ini na gurukota rezve ma small and medium enterprises Stembiso Nyoni vativo ndo vari kukokera musangano iwoyo uyezve izvo zvipangwa ino vari kudya asi vachaedza kudaira nhare dzedu saka tichamboedza kuramba tichitaura navo kuti tinzwe kuti musangano wakadai wakakosha senyanya kumadzimai nekuti ndo vatinoona vachipunyaira vachiita zvekuruka vachiita zvekusona zvimwe zvekubika kuitira kuti vakwanise ivo kuwanikwa vachiriritira mhuri vakabatana PJ navana baba saka ndo zvatiri kukurukura nazvo nhasi kuti ndaapi mamwe mabasa ari kubatwa nemadzimai tinoziva kuti zvinhu ehe zvakaoma munyika asi madzimai aya vamwe vari kuti ora kuti vakwanisa ivo kuwana aya atingati maorder nekuti pamusangano uyu pane vamiriri vanobva kunyika dzakasiyana siyana muAfrica uyezve tiri kutonzwa kuti vamwe kuSouth Africa nedzimwewo nyika dzekuWest Africa vawanikwa vachitenga zvingave zviwedzwa zvingave zviri zvii zvanga zviri kuitwa pamusangano iwoyu nyanya nemadzimai asi uri kusanganisira madzimai nevarume asi nhasi tati timbotarisa timbopowa mukana kune madzimai vari kumusangano uyu kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei ivo vangashingisawo vamwe sei nekuti vazhinji tambonzwa vamwe amai vataura nesu vatumira message yavo pa WhatsApp vachitaura ivo zviri kuitika kunharaunda yavo kuti vanoita ivo zviri kutengesa asi mazuvano zvinhu hazvisi kuendeka uyezve nyaya yemari iri kutinetsei kuti kana vachinge vatengesa zvinhu kuti vazowana mari yemubhadharo wezvinhu zvavanenge vatenga iri kutinetsei saka ndozvatiri kukurukura ipo pano tinochingamidza vese vari palive feed yedu apo tiri kuedza kuti tibate panhare vanyarikani vedu timbonzwa kuvavari kuti kwakamira sei kubulawayo uko kuri kuitwa ikoko Kodepa iyi kuti Kodepa iyi ingabatsire sei nyika nyanya madzimai nekuti hatiri kunzwa zvekuti pane homwe yemari inoshandiswa mune mamwe mabasa iwaya nyanya mabasa emaoko ndozvimwe zvanga zviri kudzidziswa kumusangano uyu saka ndozvimwe zvatirikuda kuzeya ipo pano kuti zvii zviri kuitwa nehurumende uyezve nekuoma kwakaita zvinhu vanhu vangaite sei kuti vawanikwewo vachiita mabasa anozounza cheruviri kumhuri dzavo PJ handizive kana kuti tine munyarikano watati tanzwa asi pari zvino ndiani watinai
kulo Rosemary siyakwamukela kuhlelo
hello
yeah kunjani mama
yes maswera
sei ah taswera ini maswera
ukona linjani mama ndizakaura shona
zvese
makadi
since I've been here for basically years ava kukuluma
hai kulumile
aiwa makadi yenyu
ndiri pangu makadi wasikana riri sei basa
aiwa riri nani ndimika vamuri ikoko kukodhepa chimbotipai kuti kwakamira sei madzimai angadzidzei pane zvamuri kuona ikoko
ndinoda kuudza kuti madzimai mukanzwa chinhu musatyire kure kusvika ipanzvimbo izvozvi ndasangana nemadzimai vokumari vachiva musonero wandinoita asi ndiko kunonzi kumusha kwekusonwa mbatya kumari kugana kuburkina faso asi vachiva musonero unoitwa neni mwana wezimbabwe vakati totoda kutoti tisanganisiwo madhizaini edu naako tigoona kuti tovhurawo botiki musouth africa ambasada vacho vemari chaivo ndichataura zvinhu izvi achinyanya kufarira mbatya dzangu achiti maitiro andinoita nemaitiro anoita vamwe vanhu vanongoita zvezvongoti masiya ndaita tinoti kwedu kwamurirwa masiya ndaita but ini ndinomeka sure kuti ndaita chinhu ndichipedzisa ndagutsikana saka vafara nemaitiro iwayo saka ndinoda kuti kune mamwe madzimai chipi chamunoita kungava kugadzira kana mutsvairo chaiwo nato ugadzira ionotonakawo zvokuti ive unouchiva kuitira kuti ugochivawo nemumwe munhu
imi ndiri kunzwa kuti mati munobva kwamurehwa asi apa muri kusona muri kupi uyezve matimi pane vamwe
ndiri kuharare
ehe
saka ndiri kuharare muna Robert Mugabe
ehe chimbotitsanangura yekuti zvamasangana nazvo ikoko matimi maona vamwe vekumali manga muri kusona zvii
ndinosona anonzi maafrican ataya mbatya dziye dzemavakajaira kudziti dzemazambia but anonzi maafrican ataya saka ndaka ndine maskets madrezi majean skirshet aya anosangana ndakaaita zambia nejini saka izvozvo ndine zvavachira zvokuti ende ndabva ndaziva ndabva ndaona kuti kuita chinhu nemwoyo wose ende uchida unotosangana nevamwe vanhu vanodii vanozvifarira
saka imi vamwe vari kuchema chema vari kuti vachitivo munyika pari zvino zvinhu hazvina kumira mushe pane dambudziko remari vamwe vabva vatoti vakupinda magumbezi vovhara musoro vachifunga kuti voita sei asi imi muri kutaura zvakasiyana shingisaiwo vamwe madzimai vakateerera pari zvino
ndinoaudza madzimai kuti hakuna munhu anonzi asina chipo panyika pano uziva chipo chako kuti ndechei wachiziva chichikwenenzvera wachikwenenzvera usatya kana kuomera kuti kubuditsa mari kuti ukanzi enda pakati shika pakati unotengesa zvinhu zvakafanana nana trade fair nana anasanganai even muzvikoro chaivo munonzi mafamily day enda zvikauti unoita nezvei vanhu unoona vachiuya kwauri vachitenga izvozvi ndikakudzai kuti ndakandoti ndoenda here kana kuti kwete ndikati ndakuda kumubatswa nemweya uye uno bata madzimai mazhinji ekutyira kure madzimai tine dambudziko rekungozeza nekungozvityira kure kuti ndingasvikawo pakadaro for example panapa pane 22 countries on the ground dzauya mumwe anenge akutya most people that are there anotaura french but tiringotaurawo chiringu ichocho tichikeke chinzwanana kusvikira tatosunga zvivizvi zvatasunga kuti aiwa tofanira kuzosangana tichiita izvi nezvizvi 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 madzimai ngaasatyira kure ngaasvike panzvimbo panenge panzi ngapasvike pane mukana wemadzimai
saka imimi makanzwa kupi nezvemusangano uyu
musangano uyu ndakaronzwa ndatoendawo kuministri ndichida kutonzwa kuti hapana here pamwe uye kuti iyo irikuda kuuya nonzi agricultural show panenge paine stendwo here yatingangonzi madzimai timire yekuti tingangoenda tomira maharawo here ministri hurumende yatibhadharira kana kuti kana tichizvinzi tizvibhadharire imari ndomusana kabanda akune musana kuuya akadai akadai tangati chitoti tichakufonera kuti ungomirira Harare zvino zvino zvandinoda kukurudzira kuti madzimai ngavaende achiregista kuma zvibato zvese zvemadzimai zvinotaurwa for example iwo kana mumamisi ikoko kuna nazvitadhi kuna nazwe izvo zvimayoga zvachena zvemadzimai vachisvika vachiwanawo information vachinzungudzwa kuti chii zvii zviri kutora nzvimbo kwete kungogara mudzimba dzavo chete kana munyika yavo.
Okay, ya batai makadaro, batai makadaro timbotora mumwe munyarikani wedu auya.
Ya siyakwamukela Honorable Stembiso Nyoni.
Ngiyabonga ma.
Kunjani mam?
Uyaphila njani lani?
Hayi siphilile. Sizwe kuthiwa lile lilo mkhosi omkhulu wokuphathisa abesifazane ikakhulu.
Ye ukhona sibili.
Ungasichazisela ngamafitshane ukuthi uhamba njani?
Ye silo mhlangano lapha owekhodepa we committee for coordinating African handicrafts. Umhlangano wakhona ngama ministers lama experts abantu aba involved ku handicraft bavela emazweni adlula 23 awe Africa. Manje kathi sihlangene ama ministers amaningi seqala sokufika kusasa sizabe sile official opening. Kuhle okumangalisayo eZimbabwe sinxuse ama provinces wonke saba le pavilion ethi province inye ngayinye ile pavilion yayo and kuyamangalisa ukuthi ubone ukuthi abantu beZimbabwe benza ama crafts amahle kangaka. Amanye amazwe lawo babuyile and kusasa usithemba ukuthi kuzabuya abanye abavele Asia but okwakhathesi kusesengabe Africa kuphela.
Ye, kwenzeke njani ukuthi lo mkhosi omkhulu kangaka wenzelwe eZimbabwe?
Nyakenye ngahamba nganxuswa eCote d'Ivoire lapho kwakulomkhosi onje khona. Ngafika khona ngale ngabona ukuthi iSouthern Africa yayingekho represented ngayinyimi yedwa. Ngafika ngasebenza kanzima ukuthi ngifake iZimbabwe ukuthi la ikhanye lokuthi ngifake iSouthern Africa ikhanye. I think ngomsebenzi engawenzayo la ngama contributions engangiwenza emhlanganeni bahle bangikhetha ukuthi ngibe yi-first vice president. Ungazukhetha ube yi-first vice president yalo inhlanganiso sokumele ukuthi ngomnyaka ozayo ube nguwe owamukela abantu, ube nguwe o-organizer i-conference ukwenzela ukuthi bese bekukhetha-ke ukuthi ube ngu-president wenhlanganiso. So kusasa ama-ministers siyahlangana sonke singavumelana bazangifaka-ke isicoco esokuthi ngibe yini engiphezulu embandeni.
Yeah. Honorable Minister.
Yes, siyabonga kakhulu ukuthi wahamba wasimelela khona ngale Cote d'Ivoire.
Yeah, ngiyabonga mama.
Yeah.
Welcome to the program, Honorable Minister. We're so excited to have you. We've been trying since 8 o'clock.
I hope we didn't stop you from your dinner.
Maybe just tell us a little bit about CODEPA. Also, just in brief, I think you were telling us how it was born and how Zimbabwe is benefiting, especially the women.
You know, the handicraft is something that people don't realize the potential. Since I participated in CODEPA, I've realized that a lot of countries are making a killing and a big contribution to their GDP through handicraft. And in Zimbabwe, the cross-border traders have been the sole exporters of our handicraft. So this year we decided to support them. And I'm sure you've heard that the Reserve Bank has put 15 million to support cross-border traders. So this kind of a conference showcases the kind of crafts that Zimbabwe is making and also the potential of opening up markets so that when we open markets, women especially and youth will be able to go to their banks and borrow money to buy these handicrafts from the rural people and then export them for us to other countries.
Mm-hmm.
So this, my ministry, someone was saying, don't the handicrafts belong to the club for arts or to the Ministry of Tourism?
Mm-hmm.
I said, no, my ministry is it's a foundation of all sectors.
Mm-hmm.
We start businesses for, we develop business people. And then after they are developed, we then pass them on to the sector to which they belong.
Mm-hmm.
So that in handicrafts, we are encouraging people to bring out their skills,
mm-hmm.
to bring out their creativity, and make sure that the standards are good and the craft has to be defined.
Mm-hmm.
Is it decorative? Is it functional? What is it for? Is it just for use in agriculture, or what is your handicraft for?
Mm-hmm.
After he has defined that, we will then develop that according to the sector of your definition.
Mm-hmm.
If it is for ambiance, then we'll link you to hotels. If it's for use, for function, is it going to be used in homes, in hotels, in restaurants? Is it going to be used in schools? So people must define what they are making their craft for. You can't just make a craft without defining. So that is our job as a ministry, to streamline handicrafts and make sure that people do handicrafts for a purpose.
Mm-hmm.
A lot of African craftsmen, they just create things. And you don't know what, when you buy that thing, what will you use it for? Is it for schools, for education in schools? Is it for decorating? Is it for using in kitchens? Is it for using in hotels?
Mm-hmm.
So my ministry then tries to help people define. Thereafter, we then, graduate people to the sectors where they belong. So this conference is very, very important for Zimbabwe.
Mm-hmm.
Yeah. I've seen in some countries that these handicrafts, they might be done initially at a smaller scale, but eventually they become mass production to be sold, like in Ngcebethu, can be sold mm-hmm. as a decorative vessel in the hotels
mm-hmm.
to put in
mm-hmm.
some candy, some flowers, and so on. Comparable
yes.
with other countries, Zimbabwe, how is it comparing?
Zimbabwe's handicrafts is also growing. If
yeah.
you compare the Binga basket,
yeah.
when it started, it was small, it was untidy,
mm-hmm.
but now we have had the women trained. It's now fine, and it's very beautiful. And they have adopted the shape. It's now functional. It used to be shapeless for winnowing,
mm-hmm.
but now you have got a basket from Binga that can be used for putting bread, for covering, food, for decorating. And if you also go to the Bohera basket,
mm-hmm.
the Bohera basket is, we are exporting it to the Netherlands.
Mm-hmm.
They use it for dry flower arrangement. And the Nkai basket is being used for picnics.
Mm-hmm.
They're beautiful picnic baskets. So a lot of our crafts now are being focused, and we are developing and refining them. 2 years ago, we sent 25 women to India
mm-hmm.
to learn how to use bamboo.
Mm.
And when they came back, they taught others. And now we have got fine bamboo work
mm-hmm.
you remember, we used to use bamboo for making only the baskets, for shopping baskets.
Yes.
And also for making chairs and furniture. But when those women came, they were making fine art that you can use in hotels and schools, on your desk to put your stationery. And, you know, it because it's fine and beautiful, you can market it even in offices.
Maybe let me come in there. The biggest question, Minister, is finance and also training. Do you offer any financial, you know, assistance,
capital,
or training for women that may be interested in refining some of the handicrafts that they are doing?
Yes, we do. Yes, we do. Like I'm just saying to you, we sent 25 women to India to train. And then when they came back, they were then training others.
Mm-hmm.
Where there is a need, my ministry responds. We respond where there is a training need. And then we link those that are trained to production and then to the market.
Mm-hmm. So
but
for those,
as I have said, those that are already in production, we now have a fund, cross-border fund, where you can come and you can borrow that money to buy the handicrafts and export them.
That is very good news. So for women listening out there, they are going to say, okay, Minister, you say there's money. Where do we access this cross-border
fund? That money through the banks. Through POSB, through CBZ, but you have to belong to a cross-border trade association. And then that association has to vouch for you that you are a member. And we are doing that because a lot of people would get money from government and then disappear. A lot of cross-border traders, there is a possibility that you can be a business of no fixed abode. Because cross-border is not about manufacturing. You can be anywhere. You can go buy your things, you sell, and you can disappear. But if you belong to an association and you borrow money, your association will be accountable on your behalf.
I forgot to ask, Minister, if you speak Shona before we let you go. I know you're in the middle of a dinner. Maybe you can round off in Ndebele, then we'll let you go. So that, you know, we promise we wouldn't keep you. So, PJ, please.
Elizwe lokugcina, inkuthazo bani ongayipha abesifazane baseZimbabwe ukuthi abathuthukise imisebenzi yabo. Njalo badinge amacebo ukuthi bathuthukise imisebenzi yabo langezimali, lalapho bechapha imingcwele abayiningi labo likhala ngokuthi abakahulumende basithwalisa nzima.
Hayi, kukhona sebilikhonoko ukuthi abakahulumende babathwalisa nzima, but engingakutsho kubomama nanku. Sesibunanzelele ukuthi i-cross-border yile mali ebantwini, njalo ingaba le mali kuhulumende. So sokumele ukuthi abantu bafunde ukwenza izinto ngokusemthethweni. Ungazami ukusimagla izinto, yenza ngokusemthethweni. Ungazuthi senza izinto kuhle ngokusemthethweni, abantu bangaziphathi kuhle, bacebele, sizazama ukuthi sikulungise. Ngoba esokufuna kathesi ukuthi abantu benze amabhizinisi kuhle, benze i-cross-border yabo kuhle, bangaze baharaswa lapha bengena. Ngicela ukuthi futhi ngiqine ngokuthi bakithi lwana lesipho sakhe esokwenza i-craft, kumbe ibhasikiti, kumbe i-crochet work, kumbe kweluka, kumbe ikuthunga, kumbe lilala, kumbe yimizi, yenza ngobungithi bakho. Kodwa ukwazi ukuthi lapho sokuthengisa uyabe ukuthengiselani, uyabe ufuna kusebenzeni, ukwenzela ukuthi phela uncedise abakuthengayo bakusebenzise ngendlela. Bakithi yenzanini imisebenzi yezandla iyadlisa. Imisebenzi yezandla iyaletha inzuzo. After all, i-craft enene ayiduri ukuyenza. Uyahamba egangeni fuke usike ilala lakho, uyahamba egangeni fuke usiphuna imizi yakho, udinga inxoza yakho. ulapho nganelise khona ukuthi natural fibers udinge lokho okungakuncedisa ukuthi wenze amacraft. Asenzeni amacraft ukuze siphile labantu bethu. Ngiyabonga.
Imali zokuzithuthukisa ziyatholakala na emabhanga?
Yini sasikhona njengoba uyakhumbula ukuthi salonje amafunds angu-5 esawa Pure Heritage Bank. Horticulture, mining, abomama, cross border, linkages. So izimali zonezo ama SMEs lapha befuna ukuthi benze within those sectors bangahamba bayeboleka bayanikwa. But esikukhuthazayo kakhulu yikuswipe. Asisafuni ukuthi abantu basebenzise cash kakhulu. Sesifuna ukuthi libe le mtshina leyana yokuswipe ukwenzela ukuthi cash ingahlophi.
Hayi, mbongile kakhulu unkosikazi Nyoni.
Sibongile lathi libe nentambame.
Akulungile mama.
Thank you very much, Minister. PJ, some very interesting contribution there. Atiri kunzwa kubva kuna gurukota rezvemabhizimisi SMEs amaistembise Nyoni varivo kumusangano watiri kukurukura nezvavo vari kuti ivo kune mari yakatogadzwa kuReserve Bank yekuti kana kune avo vanoita zvecross border nezvimwe zvakadaro nemabasa iwaya ekuita zvekugadzira zvinhu zvemaoko vanokwanisa asi vanofanira kunge vari ivo vane association kana kuti rimwewo group ravanenge vari saka ndopando zvatiri kutaura nazvo nhasi kuti zvavari kutaura ivo vari kuti madzimai musatye nekuti kune dzimwe nyika dzakadai savana Rwanda I think ndo yavataura ne Cote d'Ivoire madzimai eko nevamwewo vakatoona kuti aiwaka zvino izvozvi zvatiri kugadzira zvinhu zvinotogona kuunza mari munyika saka pari zvino ndo zvatatambo panguva kune munyarikani wedu nekuti sekutaura kwataita vanga varivo kumhanyira kune zvimwe zvavanga vari kuita saka tatiregai timboti dede navo kwenguva yakati tsvikiti asi tinotenda vese vari paFacebook page yedu yeVOA Shona uyezve tine munyarikani ndoziva anga akatimirira asi tamboti aiwa ngavambomira nekuti ava ndo vari kushanda naivo amainyoni todzoka kwamuri sisi Rose amene kana muchiri pafoni
aiwa sisi Rose vanenge vaenda tane mumwe munyarikani silomunye osekhona ecingweni unkosikazi Judith Ncube
yebo
kunjani mama
Niyaphila mama linjani?
Yes, ke saxoxa kancane andibana singene kuhlelo. Kodwa ke ngaphambilini kwalolu hlelo. Kodwa ke ngiza kunika ke ithuba njalo ukuthi uthi fahla ngamanca ngamafichane ukuthi wena ke uncedakale ngayiphi indlela khona ngapho ngase emhlanganeni wokodepa lembukisweni.
Ncedakale kakhulu. Ngenxa yokuthi ngibe lethuba lokuxoxisana nalabanye abanye sebelesikhathi bephakathi kwenhlanganiso le abanye inhlanganiso le ibenze bavuleka amehlo okubaphathise kakhulu ukuthi bazivatshintshe lama-policies abo emazweni abo besenzela ukuthuthukisa i-industry yama-handcrafts ngokunanzelela kanjalo ukuthi i-issue yama-handcrafts iba yi-industry uma ibanjwe kuhle uma kule working capital uma kule friendly policies eziza kwenza omama bazisize baziphathise ngemisebenzi yezandla
linake lisebenza khona ngapho ngakobulawayo lisebenza phansi kwenhlanganiso na kumbe amaklabhu njalo uyathuthuka na umsebenzi wona lo okulungisa impahla ngezandla
mina ngisebenza ngaphansi kwesitho fulawayo ikugajalwa ama home industries sibona ngokuzama ngoba ngo-2014 sike sazuza usekelo oluthile from the British Council sazuza amathuba okuzuza ama-designers from other countries ababuya bazosincedisa ngalokho kwasiza ukuthi sibe able to polish ama-skills esilawo sananzelela lapho besilahleka khona sazama sibili ukuthi sithuthukise imisebenzi yethu sesinanzelela ke khathesi ukuthi sokulabantu abanengi aba inquireyo abadingisisayo abafisa ukuthi sisebenzelane abanye baloyisa ukuthi bezowoda ama imisebenzi yena leza ngesiyenzayo kanti ke kuvele kulabantu ababuya bezothenga kithi khonapha behamba lempahla leso sibona sivili omama sebesizakala ngoba sesize saba lama outreach centers ngenxa ye demand ekhona.
Mrs. Ncube, maybe if I may just come in there, what word of advice would you have for some women that may be listening who are afraid to get into handicrafts and come to, you know, such events as the one where you are at now?
I think it's a question of us, especially those who are already in this industry, to be not selfish. We need to bring more women together, and we need to be sharing some experiences. Also, we need to be conducting on educational tours so that other women get to know exactly what is meant about handcrafts, so that they discover more of themselves. Unless and until we do that, some of the women will still feel the handcraft issue is a secondary thing. Yet it has to be a priority because if you are skilled enough and if you have an understanding and if you have already discovered what it means, if you have already defined what it means, you'd actually feel and be part of the whole exercise. You won't want to miss the activities. You won't want to miss whatever other women will be engaging themselves into when they talk about the handcrafts, because it becomes part of you. It defines well about your culture.
Thank you very, very much. If you can stay on the line, tinemumwe muteereri Sisi Farai Tivatire. Makadiko, Sisi Farai.
Hanzi, vanenge wa nare rwavo rinenge rwadona.
Nare ndodzi dziri kutiitira zvakanaka nhasi asi chakanaka ndechekuti tiri kukurukura isu panyaya yemusangano uri kuitwa iwo kuBulawayo apa tanga tiri kunzwa tichikurukurwa tavhunza isu kuna Mai Ncube kuti ko zvii zvimwe zvingadzidzwe nemamwe madzimai vari kuti madzimai musatyire kure. Uye kune avo vari kuziya kuti zvigadzirwa izvi zvinogadzirwa sei haikona kunyima ruzivo kune vamwe vanenge vachida kuita basa iri nekuti vari kuti ivo maketi yacho yakakurisa haungaipedze uri wega kuti aiwa iwe kana uchiti ini ndogadzira zvangu izvi wobva watoti handichapawo ruzivo kuna CPJ nekuti vanozonditorera maketi saka ndozvatiri kuzwa zviri kutaurwa panapa kuti aiwa musatyire kure nekuti tinogara tichinzwa kuti information is power asi information iyoyo ukapawo kune mumwe munhu nekuti matarenda akasiyana uyezve iwewo zvaunogadzira zvinogona kubuda kukunda zvemumwe munhu asi kana une chipo chako iwo chawakapiwa namwari dzidzisawo vamwe ndozvandanzwa ipapa PJ
chokwadi siqhubekeke okubonileyo wena kulumbukiso kulomhlangano okupopular yikuphi okulungiswayo.
Kunengi kulabomama abalungisa izikhwama ngokugoqa amaphepha besenza i-beadwork ngamaphepha zinhle kakhulu izikhwama zabo. You know, ngumsebenzi omuhle oyenziwa ngezandla kungelambadalo eyangaphi but lanxa kuthatha isikhathi nje ukuthi umuntu enze amabhidzi akhe awarole ngamaphepha phethe sokuze kukwana isikhwama kuyathatha isikhathi esithile kodwa umsebenzi wakhona ungawukhangela kwesinye isikhathi uphose ungavumi ukuthi lithephe beligoqwa umsebenzi womuhlelwana ukhangele futhi umsebenzi wenziwa ngomama ingcebethu ukhangele ibhinga ukhangele ilupani ukhangele ibulawayo home industries izilulu amakhaga lana izilulu abantu we so excited ukuthi oh as I was explaining ukuthi bantu amakhagala izilulu aba ama okhokho bethu babe nelisa ukuthi behuqe ngobulongwe bese bethela amabele abo phakathi bevalele bazaze bevule ngesikhathi sendlala kungaphiswanga so izinto esizibukileyo zonke zenezo abanye besibona ngikhangele kustand South Africa amabhanti akhona into elula yokukwenza you know kuhle kakhulu but kulula nje nxa ukukhangela ungakudelela but nxa esebhantile so hey hayi kuhle bakithi so ama-talents maningi ebantwini kuningi esikubonileyo sifundile okunye nje uphongu chayi applique yakho kumbe iquilting hayi imsebenzi ibimihle kakhulu
aiwa ah tiri kunzwa neni ndabva ndatoonawo PJ zviri kuitika iko kukode pau kuti kune zvidobidobi asi tina mai Florence de Tembo regai timbonzwa kwavari amai Tembo makadiko
tiripo zvedu makadii zvenyu mama
aiwa tiri wadi tokuchingamidzai pachirongwa ndimi mumwe weavo vari iko ikoko kukode patimbotitsanangurai kuti muri kuita nezvei uyezve muri kuona musangano uyu uri kufamba sei
Musangano uri kufamba zvakanaka inini ndanga ndichiita ndiri kuita zvemahandbags akagadzirwa nemaexercise mabooks mamagazines tichigadzira mapaper beads then togadzira mahandbags emadzimai nemapesi
ehe saka muri kuona zviri kutambirwa sei zvamuri kugadzira izvi
zviri kutambirwa zvakanaka vari kuzvifarira and zviri kuratidza kuti munhu womudzimai hapana chekurasa chese chaunoona chiri pasi chiri kuraswa nhonga ubudise chimwe chinhu sekuti munhu kana akaverenga magazini anogona kukandira kure uko asi isusu tochimeurii chinogona kupinda mari mumba zvokuti munhu womudzimai unofambawo wakachena wakatakurawo bhegi rako rakanaka chibudikidza nepepa rinenge raraswa rinongoonekwa semumwe munhu sesina basa
imi munoita mabasa yamuri kupi musati maenda kumusangano uyu uyezve makaunzwa kupi nekuti vazhinji vari kunyora panapa vari kuti vamwe vanenge vazvinzwa kupi kwezve kuisi hatisi kuzvionawo sei
okay isusu takazvinzwa kuchechi semadzimai ekuchechi takaita zvekusona tinoita mabedspreads tinoita machairbags then kwakazova nemamwe madzimai akazosangana
imbofambai netiweki yenye yako enda ichidyika fambai mbijana pamuri ipapo netiweki muri kutaura zviri kunzwika asi netiweki amen alo foni haisi kunyatsochinzwika manje iboyedze ya taurai henyu mati makadzidziswa kubva kuKenya zvakafamba sei
tine madzimai ekuchechi akaenda kuKenya vakanodzidziswa kugadzira mahandbags nemapepa emamagazini ndobva vauya vakatidzidzisawo semadzimai ekuchechi tikazvibatawo ipapo tikatanga kusona tiri a group of women ndobva tazointroduswa manje kumasmes tikazofamba navo tichipinda trade fair tichiona zvinoitwa nevamwe tikazokurawo kusvikira tazopinzwa musangano rekodepa tichidisplayawo zvinhu zvedu
saka imi mungashingise sei vamwe vakagara kudzimba pari zvino nekuti vazhinji vari kuti zvatinenge tagadzira hazvisi kutengwa hapana munhu ane mari mungavashingise sei
kana tichitaura nezvemari hapana munhu ane mari ichokwadi ukagara pamba pasina zvaunoita mari haipo asi ukasumukawo ukanhongawo chimwe chinhu chokuti uite nemaoko ako kuratidzawo vamwe unogona kuzowanawo maketi, vamwe vokuratidzawo vamwe woita maketi wozowanawo mari. Mudzimai ngarege kugara pasi achiti hakuna chekuita, chekuita chiripo. Zvataona kukodhepa kutaona madzimai akasiyana siyana achiita zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Huswa hunogona kugadzira chinhu chakanaka, matombo anobusawo chinhu chakanaka, ishinda chero ipi zvayo inogadzira chinhu. Zvautoitana ukangozvivharira mumba ukati ha ndinogogara vangu ndiri mumba, hapana chaunowana asibudawo upindewo mune vamwe nokuti uonekwewo wozoitawo chokuita, uwanewo chekubatawo semunhu mudzimai.
Aiwa, pakanaka mombobata zvenyu makadaro, nekuti vane nzeve vanzwa kuti zvokwadi, sekutaura kwamuri kuita kuti aiwa, kunyange zvinhu zvisina kunyatsomira zvakanaka pari zvino, asi remangwana rinenge richauya zvakanaka. PJ, we heard there from Mrs. Temple, was just telling us that she is making crafts out of waste paper, I think she said, and magazine paper. And they were taught by women from Kenya. Yes. And that's what they're actually doing now. So very interesting there. It's really amazing. I'm like, I wish I'd got to Kotepa. Maybe I would have picked up one skill or two.
One skill or two. Yeah, Ms. Nobe actually mentioned that that skill of making beadswork out of paper and magazine paper and so on. Let me just acknowledge what is Samukele esilabo lapha enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa yeFacebook. Lapho ke esithole uNomsa neGevane uthi yena they are truly unique. Unkosikazi Edith Chinembiri uthi I'm watching. Unkosikazi Pamela Khumalo uthi watching too. Slow Grace Queenje ulifaqane nare usehlile gumbo tafumaneyi Sukumoyo Makenzi usukumoyo uthi yena with you all the way. Siyabonga ngokusisekela kwenu.
Maybe also PJ, let me also take what we have. Actually, I'll go to our Studio 7 Facebook page just to acknowledge this. Charles Makusiro saying hi. Hi, Charles. Stembinko Simbavuma, we are listening. Modekai Kab, we're enjoying all the way from Zambia. There's Zivanai Henry Marasha, Arguta Orosha Kawanda, Achaviringa. Max Manika, Arguti watching from California. Mark McDonald Sancho, Arguti, I'm listening. Tunongo ota urofuti wangu anoti tezira ipo pa ma Facebook page. Edukuti atikuru zire kunyombana. Kunyangwe musinga wirirani ne urumende, kanavarimu urumende. Isu atikuru zire kunyombana. Saka apa, jazo, vanga wasiri kutuka madzimai aripa programa. Vanga warukutaura panyea zeshwe matonge ruko enyika. Saka tunofumiza uti wanu munyore jesesha munoda siya. Tikurudzire kuti vanhu tinyombane, tomboenda pa Facebook page yeShona. Mugati tanhasi hatina kukuchingamidzai, tinadhingani Dhanye varikuti amboti arikutaura zvakombre chinks tichaverenga mangwana. Onias Muzeziwa arikuti musanyeperwe nevanhu vezanopf hanzi hakuna mari. Aiwa, izvi zvande varume varikutaura pa PJ Bay in mind, so tombovasiya. Nicholas Nyanzero arikutaura kuti zvinhu zvichanaka chete munguva inotevera. Kuna Kaira Swing arikuti sending my blessings from Santa Fe, New Mexico. Respect to you. You and me, PJ, and respect to us.
Thank you.
So thank you, Karen Swing. Wandais Banda arikuti watching alias Magwidi arikuti pa China. Oh, pachina che madzimai ipapo aiwa pfe mashika
pamamonya kuti
pa China. Aiwa mapinda pachina che madzimai chokwadi pamamonya ipapo, saka tinokutendai mese. Tiri kuona vanhu vabva vadzvanya ma like ne ma love, ndo zvatinoda izvozvo. Uyezve kana mune mukana dzvanyai pakanzi share hapo tione takawanda. Uyezve tiratidzei tiudzei kuti muri kutinzwa, nekuti PJ ne tirungo kuruma takakutarisa yatidzei kuti muri kutinzwa
muripo here huko.
Saka tiratidzei kuti muri kutinzwa, uyezve toda kuona takawanda, nekuti handifunga kuti pane vangati chokwadi nhasi hapanawo chamadzidza. PJ tombodzokera kuvanyarikani vedu.
Asi uyele kunkosikazi Ncube. Njoba ku lomhlangano uqoqwe ngabakahulumende.
PJ, maybe hold on, tinenge tina new contributor. Lucy Mugadza ngavamboya ivavo tichozodzokera kuna mai Ncube tambozwa kubva kwavari. Hello, amai Mugadza. Makadiko.
Tinofara mutifarawo.
Aiwa, tinofara, tipeiwo pfungwa dzenyu.
Nangarina wangutu program, achia liyaka nangarani zipi pa yatanga na tangira padenga.
Ehe, ayo wanati kutawara nini ya ye ma business, alikubatuwa ni madzimai, nyanyama business, ema woko. Ameno kutimi murikupi uye jepane jamuru kubata na unazo iri.
Uwezi tiri kugokwe.
Ehe, kwa kamira sayi kugokwe.
Kubata na jema informal sector.
Ehe.
Ah, business raka dona, hakuna mari.
Okay, saka muruku
ularamasi. Kwa muruku tambuzika, nunya exchange, ema riruko yekuti wallet, nema nekusuwa ipo kwa, nema informo havana, sinu saka fana nizuzu.
Ehe, saka imimi hapa mwini
jiti. Business raka dona, nesunga tombo iti.
Mm-hmm. Mungati imimi panga gaziri sikuwa se.
Ah, isi za timbo zidika gaziri kwa se, bozo kado tuwome, nakara basara trubo na kushanda nukuda kukuti maria iti. Ingo perla kuwa nwanda suma banking ile suma ugesi.
Saka mungati pazuwa pabasara pabasara murku ita pazuwa murku wana maria kamira si.
Maria tu pazuwa nukuna kuwana kana $10 kana 11 dollars. Kwezi kwa kwa uma kuna chunu mara akuna.
Ehe asi munguwa ya fura maibata mariza kadi ipa babasama murku ita.
Akuma basa ata ita sa edipi, nungu wa tenge soso, kadi aspanga kuruna mwebu, nukubura yunga na $30, kana $35.
Ehe, ehe. Hmm, aiwa, tinotenda, ni
wasi,
shatanzwa hapa, tangatine gurukota re, ma small and medium enterprise, varukuta anzi, daisho aigona, mchipinda o, munezu mwezu boka, shakadai ise ma association, anichu, aripasi pe, pasi pe, nigikiri ministry yavo, nekuti vane zvimwe zvavari kuita zvavari kubatsira madzimai kana vanenge vari ma association kuitira kuti mukwanise kuwanawo mari hanzi pane mari yakaburitswa nereserve bank. Saka zvimwe zvezvinhu zvamunogona kumbotarisa kuti muone kuti pangaitwe sei ipapo.
Zvada tikange taziva kuti ma association acho kuri tinogona kumawana here tikuni kure kure kumareserve kugogo.
Ehe.
Vanogona kunge kusina ma association afane wayasada kuti atounzwawo kuvanhu.
Ehe.
Munogona kana kufoma iri club. Chaiyo. Moenda muri chikwata, moenda ku ministry yavo yoyo yema business madiki. Ne ari pakati ne pakati. Ndi gurukota rinona ne business iwayo. Vanonzi Mai Stembiso Nyoni.
Bondo yemasmo prices
SMEs, ma small and medium enterprise matoziva saka mukango batanidza na madzimai ari pamuri ipapo vari kutaura ivo kuti nekuti chiri kunetsa ndeche kuti mari dzaiwanzopiwa munhu anenge auya ane briefcase rake kana handbag rake obva atsvedza achazikana kuti anoshanda ari papi asi mukaenda muri chitsama chemadzimai mune makamirirwa ne organization kana association zvinoita nani kuti kana muchizotsvagirwa kubatsirwa kutsvaga mari munokwanisa kubatsirika.
Nguva dzedu
dzinenge. Alright.
Aiwa tinotenda chaizvo.
Ari kuwanikwa here kuno kuzo kumadzefu.
Tichavhunza tichatora namba dzenyu togozo kufonerai tiwane kuti tingakubatsirei sei. Nokuti tafara kuti mapinda muchirongo wako kodza wei kubva kugoko ikoko.
Alright.
Aiwa muve nezuva rakanaka.
Maita
here? Ehe, muve nezuva rakanaka.
Mukwasikazi Ncube usese kona ecingweni.
Na mama.
Ye, elo kucina isikhathi sethu kasisavumi sokusela imizuzu kumbe mbili 2 minutes.
Yebo.
So ngizathanda ukuthi uthi nge 1 minute ngikuthi azobani ongayipa ongayichiyela abesifazane.
Ai, ikuthazwe khona ukuthi nje si okuswelakalayo phakathi kwethu njengabantu besifazane ukuthi sibe siqiniseke. Sizethembe sihloniphane ukuze abesilisa besihloniphe.
Yeah.
Singehluleka ukusupportana lokusekelana njengabesifazana. Bazabe bewoda kithi thina sesisupplya bona bona besiya
kwezimali. Yeah, isikhathi siyabonga kakhulu.
Aiwa nasi matipa mutakunanzwa tanyatsonzwa kuti shuwa kune madzimai ari kuzvigona PJ. We really heard from some very inspiring women. We hope that all those that were watching with us, you can share all our live feeds from all our different pages so that other women who are out there who miss this show can also listen and gain something. But today today was really, you know, inspiring. And I'm hoping, I wish I had gone to Kodepa myself. I would have led 1 kilo to PJ.
Yeah,
but thank you so much to all our guests, Mrs. Florence Tembo, PJ Kaminga. Honorable Sembiso Nyoni, we won't forget you. And everybody else. And all our callers. Thank you so much.
Yeah, well, I'm Praxitis Jeremiah.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington.